tiri kuti isu chidanho chakatorwa ichi chidanho chakanakisa zvikuru kuZimbabwe chinoratidza pasi rese kuti guwa raitaurwa nevazhinji kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savana maguhu vaitiwo Zimbabwe iri kutengesa ngoda yeropa zvaratidza kuti aiva manyepo anga akangogadzirira kusvibisa zita reZimbabwe. Hazvingaitike kuti nyika idzi itungamirire sangano rinoona nezvekutengeswa kwengoda mupasi rese kana iyo ine ngoda dzisingabvumirwi kana dzisingadivi kana kuti dzinowandikwa neropa sematauriro aiita vazhinji. Saka pamusoro paizvozvo tinoti isusu zvinhu zvinokosha zvakanaka zvinofadza uyezve Zimbabwe yaratidza kuti ngoda yayo yakakosha zvikuru kana kuti ine udzamu hukuru kana tichitarisa nedzimwe ngoda dzedzimwe nyika.
Vamwe vanogona kuti aiwaka Zimbabwe yadumwawo nevamwe vanenge vaine ropa mumaoko vachiita kuti inge ichitora chigaro ichocho. Munoti
pane dambudziko rekuti kune vazhinji vanongoshora vakangogadzirira kushora. Kana tiri kutaura panyaya yekudoma, adoma hazvingomirira pane adoma ega. Kune anodoma vamwe vese vazobvumirana. Saka kana ukadomwa neane ropa mumaoko vogezwa nevasina ropa zvinoreva kuti zvaita zvakanaka. Saka hapana dambudziko. Saka nyaya yekunzi dzimwe dzenguva vanhu vadoma Zimbabwe vanhu vane ropa mumaoko, chekutanga havana ropa mumaoko, chechipiri hapana umbo hwekuti vane ropa mumaoko, chechitatu hapana kana chinoratidza kuti vadoma Zimbabwe vanhu vane maoko akasviba.
Tichitarisawo nzvimbo dzinocherwa mangoda zvakaita sekwana Chiyadzwa, tiri kutoona kuti iye zvino kune vanhu vanga vatori kumira pamberi pematare mushure mekunge vasungwa vachiratidzira pakambani iri kuchera mangoda ikoko ichinzi haibata zvakanaka vagari vaikoko. Hadzisi dzimwe nyaya here dzinenge dzichizotariswawo dzichisvibisa Zimbabwe?
Pane zvatinofanira kutarisa muupenyu hwevanhu vese. Chinhu chinonzi shanduko chinhu chakaoma, hachingogamuchirwa nekukasika. Saka vanhu vari munzvimbo dziri kucherwa ngoda havasi kunzwisisa kuti kana vanhu vaivazochera ngoda hazvireve kuti mese makuwana mabasa, hazvireve kuti mese muchagara magarira amanga makaita.